Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 17/2018 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hapana kwavanoenda mushure mesarudzo sezvo vari kukunda zvine mutsindo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vokurudzira kuti SADC ipindire zvechimbi chimbi pagaka variri muZimbabwe panyaya yesarudzo. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanorumbidza mabasa akaitwa nevaimbova mutungamiri weSouth Africa muchakabvu Nelson Mandela. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe boka reMDCT uye vari mutungamiri weMDC Alliance musarudzo vaNelson Chamisa nasi vakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti ripindire pagakava riri muZimbabwe panyaya dzemafambisirwo esarudzo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo pamoge mutsvangiraya house muHarare nhasi vachamisa vakurudzira SADC kuti iite musangano wechimbi chimbi ichitarisa nyaya dzesarudzo dzemuno. Vachamisa vati hurumende yeZimbabwe pamwe nekomishoni inoona nezvesarudzo vanofanira kuona kuti nyaya yemapepa yekuvhotera kana kuti maballot paper pamwe negwaro revavhoti zvagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Tati tine kusanzwisisana panyaya yeballot. Tine rutsigiro runotyisa munyika. Tisi tiri kuwina maelections. Vanhu vari kutitsigira. Asi hatisi kuzopinda kukuvatavata kana kupinda muherisadza mutekwe. Tisina kuwirirana kuti nyaya yeballot richashandiswa nderipi. Toda kuwirirana izvozvo toti hongu kana tagutsikana nenyaya yeballot riri kushandiswa ndokuti pinde musarudzo. Kana sina kugadzirwa izvozvo takatotaura rikati musi wa 30 July kune kwakurava sarudzo hakuna. Vamwe vari kubvunza kuti muchazviita sei ndozvamunofanira kumirira kuti zvichaitwa sei asi isusu maonero edu nokunzwisisa kwedu hatingaiti sarudzo dzinenge dziri dzekunyeberana kana kubatana kumeso sarudzo kana dzichiitwa ngadzito zviri pachena ndosaka tati toda musangano wechimbi chimbi nezeki toda musangano wechimbi chimbi wemapato anopikisa toda musangano wechimbi chimbi watakumbirawo SADC kuti iwe kuzopedza dambudziko riri munyika muno.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti SADC yatononoka kupindira munyaya yeZimbabwe kubva pakapindira masoja mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Kutaura kuno MDC Alliance iri kuchema chemawo nemasoja anonzi ari muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC.
Sangano rembatanidzwa wenyika dzemuSADC SADC ranga rine chitsvambe chokunge rakatoona pakaitika kuye muna November muZimbabwe kuti mamiriro ekunze haakwanise kuti pange paine sarudzo dzakachena sarudzo dzejekerere ndopavangadai vakatanga kuuya kuti vaite shuwa kuti sarudzo dzemuna 2018 dzive dzakamira zvakanaka.
Vachamisa vatiwo vari kuronga kuratidzira kana pasina chafamba kubva kudivi reSADC ZEC pamwe nehurumende vati vari kupa ZEC svondo rimwe chete kuti igadzirise nhuna dzavo. Vachamisa vati vachasvitsawo nhuna dzavo kune vaimbova mukuru weUnited Nations vaKofi Annan pamusangano wavakatarisira kuita navo muHarare nechishanu. Vachamisa vatiwo havasi kufara nekusaziva kune pfimbi yemashoko evanhu vachavhota musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru vachiti zvakakosha kuti vari kukwikwidza musarudzo vazive zvese zvine chekuita nesarudzo.
Isu ndo zatiri kutawara kuti kunochengetezwa mashoko kana kuti pfindi yemazita yavanhu, pfindi yenhamba dzevanhu haisi kuzikanwa. Izvo zvokuti inenge yakavigwa ichingozikanwa navagudo chete, vamwe vese dzimwe mhuka musango dzisingazivi imhosva. Munhu wese ngaazive kuti pfindi yedu yakachengetwa kupi, kuitira kuti pasaita mumwe anoita ganga yebva yebva obva anoifunura oibvisa painofanira kunge iri, tozoona musha usisina pfindi yedu. Saka mashoko kwaanochengetwa, mazita kwaanochengetwa, manhamba kwaanochengetwa, nezvimwe zvese zvinoita nechokuvhota zvinofanira kuchengetwa kunozivanwa nomunhu wese. Ndo rimwe redambudziko ratiri kupokana nezeki tichitaura kuti isusu akanganyimo avangarara hateya mari vamurutsva hati hatikusviba. Isi hatina chatinotya, hatina chatinovhunduka, hatikwate, hatitye, hativhundusirwe. Chatinoda ndechekuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Hongu tasvika kwamvura yecheka makumbo, mvura mvongo dzike ndiyogara. Kwatava kukura kuti mhindo iyi kuwanda kudai kuda kuidza, zuva roda kubuda, nyika yoda kutanga, utungamiri hutsva hwaakuuya. Vanhu tiri kuvati gamuchirai zvitsva, tamirira kuti tinge tichipakurwa kunyika yeZimbabwe musi wa 30 July, asi tozviita mukubudisa zvinhu zvese zviri pachena.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba, kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi amai Chigumba vakataura kare kuti hapana wavachazivisa pane pfimbo yemashoko iyi, vachiti ivo sekomisheni ndivo vega vari kuziva kune sevha iyi iyo yavakachengeta sepfimbi yegudo. Amai Chigumba vanoti zvese zvavari kuita sekomisheni zviri pamutemo, nokudaro vanoti vari kutarisira kuti pachave nesarudzo dzakachena. Asi vachamisa vati Zeka haina kumira pachokwadi, vachiti amai Chigumba vanofanira kutevedzera mhiko yavakatora pavakapinda basa yokuti vachaita basa ravo pasina divi ravakarerekera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mapato mazhinji munyika nhasi atanga urongwa hwekuti nhengo dzavo dzidzidziswe kuongorora sarudzo. Izvi zviri kuitwa nemapato aya achishanda neZimbabwe Institute iyo iri kubatsira nemari. Kuti tidzwe zvizere nezveurongwa uhu, tabata munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Takawirirana samapato tichibatsirwa neorganization inonzi Zimbabwe Institute kuti tichatrenerwa munhu one wega wega papolling station yega yega, nemari yakaunganidzwa nemadonors kuti vange vachibetsera kuona kuti maelections ari kufamba zvakanaka, vachiobserva maelections. Saka nhasi papaine training yavanhu ivava, bato rega rega raunza munhu one kuti vachatungamira training vozonotraina vamwe. Saka ndovanga vachitrainwa nhasi kuti vazotraina avo vachange vachiongorora kuti masarudzo dziri kufamba zvakanaka.
Semaonero enyu, zvakakosha sei kuti munge muchidzidzisa vanhu ava nezvesarudzo izvi?
Zvakakosha zvikuru, zvinoita kuti kana sarudzo dzapera gakava riite shoma, plus vanhu vacho vatrainwa zvakafanana, mapato ese ari kukwikwidza. In fact, patorwa mapato ari kukwidza about 25% yemaseats. Any party yakafield amacandidates anoita 25% of the available seats yanga ichibvumidzwa kutuma vanhu kutraining. Training iri kupiwa inenge yakafanana, saka zvinobetsera kuti kana paka vachiita basa ravo vange vachiita basa zvakafanana vorega kuidzana nharo, zvoita kuti sarudzo yedu ifambe zvakanaka nekuti vanhu vese vanenge vakadzidziswa zvinhu zvakafanana.
Munenge muchishandawo here nezeki pakuita basa iri, pakudzidzisa vanhu?
Training yaitwa vezeki vanga varipo kuti vangoparura kuti tarisiro yavo kana vanhu vachivhota inenge yakamira sei, then isu tozotraina zvakare kuti kana wanzi wakamirira bato uri kuita observe my election unenge uchiita chii. Ndotraininga iriko nhasi. Ivavo vatrainwa nhasi vakuendawo kunotraina vamwe vavo province by province, vakabatana zvakare.
Asi nenguva yasara iyi vanokwanisa here kuti vapedze basa iri sarudzo dzisati dzaitwa?
Rinopera nokuti nhasi kwaitwa inonzi training yamatrainers. Matrainers aya ochienda manje kumaprovinsi namadistricts kwaakabva vachinotraina vanhu, saka zvinofamba.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari varunare muHarare. Dare repamsoro soro re Supreme Court nezuro rakapa mutongo wekuti kusiya basa kwaive mutungamiri wenyika va Robert Mugabe kwaive pamutemo. Mukuru wematare va Luke Malaba vanoti va Mugabe vakanyora vega tsamba yekusiya basa kune mutauriri wedare reparamende vachitya kubviswa pachigaro neparamende kana kuti kuitwa impeach. Nyaya iyi yainge yakwidzwa kumatare nemapato anoti Liberal Democrats nere Revolutionary Freedom Fighters nevamwewo vanhuwo zvavo vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kutungamira nyika vari kuita izvi zvisiri pamutemo nekudaro vanofanira kunzi vasiye basa. Mukuzeya nezvemutongo uyu, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa Mavhinga.
Tiri kubvunzwawo kuti ndozvabva kumatare edzimhosva asi zvinenge zvichida kuti zvizivikanwe. Handiti vaMugabe vacho varipo here muHarare kuBorodhoro kuti vari kuti kudii, vanoti kudii ivo pachavo maringe nezvakaitika, nekuti pamutemo kana munhu akambunyikidzwa kana akamanikidzwa anenge asingazonzi aita nekuda kwake, nekuti kuda kwemunhu kunofanira nekusika kumanikidzwa mukati. Asi tinoziva kuti panguva yakaitika zviitiko zvemuna November gore rakapera, mauto akange aisa vaMugabe nemhuri yavo pasi pekuchengetedzwa kwechisimba. Kureva kuti zvinonetsa kuti tinzwisise kuti zvakazoitika zvanga zviri zvekuda kwavo here kana kuti zvakazviri zvekutya semurangare pasi peutapwa chaipo.
Ivo vaMugabe kana vanga vachifunga kuti havana kubviswa nenzira kwadzo, handivo here vaifanira kukwira madhara apa?
Ndizvozvo, asi nyaya yehofisi yemutungamiri wenyika haisi nyaya inokubata chete munhu anenge ari mairi. Inyaya yekuti munhu wese zvake muZimbabwe, chizvarwa cheZimbabwe, anenge aine kodzero yekuvheneka, kubvunza kana kuda kuti aise nyaya yekumatare zvinotendedzwa. Ndokusaka dare redzimhosva rakagamuchira zvakabva kuvanhuwo zvavo nevemapato anopikisa, vachitaura kuti havana kuona zvakanaka maitikiro azvakaitwa. Chaifanira kuitwa nevakuru vematare edzimhosva vanosanganisira vaMalava ndechekuti vaifanira kudana vaMugabe kuti vamire pamberi pedare vazvitaurire mbune nemuromo wavo kuti kochii chakaitika, vakabiswa nechisimba here kana kuti vakabva vega, kwete kuti vatonge nyaya vasina kubvunza ivo vaMugabe vacho varipo vagere havo kubva kwavo kuBorodhoro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLive Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti musangano wavo wavakaita nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin muHelsinki wakakosha zvikuru. Musangano uyu unoitwa panguwa iyo va Trump varu kushorwa zvikuru nekutsigira kwavakaita va Putin avo varu kuramba kuti nyika yavo ine chekuita nekupindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016 ichitsigira va Trump. Vasori vemuAmerica vakabuda negwaro rinoratidza kuti Russia yakapinde musarudzo dzemuAmerica. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose United Nations Human Rights riri kupomera mhosva Nicaragua yekuita mhirizhonga pavanhu vari kuratidzira murunyararo, izvo zviri kukonzera kufa kwevanhu, kukuvara pamwe nekutyorwa nekuputswa kwemidziyo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvakanyanya. Sangano iri rinotiwo mumwedzi mitatu yapfuura vanhu mazana maviri nemakumi masere vakaurayiwa kusanganisira mapurisa gumi nemapfumbamwe, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana masere vakakuwadzwa vachiratidzira kusafarira kwavo muutungamiri wenyika yeNicaragua vaDaniel Ortega.
Nyika yatarisana nesarudzo dzakakosha zvikuru musi wa 30 chikunguru, asi vakawanda munyika vari kutaura nyaya yekuti anenge akunda musarudzo idzi anofanira kuti agadzirise upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Munyika hamuna mabasa nenyaya yekuvharwa kwemakambani. Mari iri kunetsawo zvakanyanya kuwana, uye dambudziko iri riri kuramba richikomba. Izvi zvapa kuti vakawanda vapone nenhoko dzezvironda, vamwe vachinopotera kune dzimwe nyika. Vari kukukidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vose vari kuvimbisa vanhu kuti vachaita maminimini kugadzirisa nyaya dzezveupfumi ndokunge vasarudzwa. Asi mubvunzo weStudio 7 nhasi ndewekuti chii chaizvo chiri kudiwa nevana veZimbabwe kuti chitange chagadziriswa. Mumwe mugari wemuHatfield muHarare vaWilliam Katurura vanoti zvinoda kugadziriswa ifararira, asi nyaya yekushomeka kwemari ndiyo iri kunyanya kuvashungurudza.
Chatinoda kuti chitange chagadziriswa inyaya yekeshi. Nyaya yekeshi haisi kutombowanika, nomuka kuti ikonomi yedu isumuke ikeshi, kana even kuti mabasa awanike ikeshi. Ndo chatinoshuvira kuti tisiwane kumabhengi, tozobva hapo toenda kumaroads edu nemvura nemagetsi. Isi tochari kumvura. Mvura yedu isisu haina kutombonaka zvachose, hatitomboenda mvura yekutenga. Saka pamvura apa takagadzirisiwa nyaya yemvura yedu kuti ichene. Izvozvo vanenge vatigonera.
Valid Mo Murandu vari kuPort Elizabeth muSouth Africa vanotiwo havana chivimbo chekuti ZANU-PF ingagadzirise matambudziko ezveupfumi.
Vangagadzirisa panyaya dzeupfumi bhozi vanamunangagwa vane chaimuka vari pa pazvigaro vachitadza kugadzirisa. Tinongoda kuti mainvestors vadzoke munyika chete zviiye zvinozouya pamberi, but chekutanga mainvestors afanoda ngadzoka munyika then nyika ikwanisa kuenda mberi.
Asi vari kumirira ZANU-PF musarudzo dzemakanzura kukariba vasema wavo vanoti bato ravo rinokwanisa kuvandudza zvinhu.
Chatiri kutarisira kuti chingaitwe panyaya dzeupfumi kana vanhu vachinge vatipa mandeti yekupinda zvakare muhurumende, zvandotarisira ini ndezvekuti tinofanira chekutanga kuvandudza nyaya yakanga ichikanganiswa makore mazhinji adarikaya yekusava netrust nemainvestors. Tinofanira kuve tine trust yakasimba kubva kumainvestors kuti kana munhu achida kuisa mari yake munyika anofanira kuisa akasununguka asina kakukahadzika. Ndozvatotarisira kuti zvinogona kupa kuvandudzwa kwoupfumi. Uyezve let's have an accommodative system yekuti nyange muchena, mutema, muindieni angave ani wese ngave aine chokuita munyaya yeupfumi munyika yeZimbabwe.
Vatawanda hungwe vekwaGutu vanotiwo nyaya yemari inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi, uye vari kudawo kuti vanhu vawanirwe mabasa.
Tinotarisira kuti kana hurumende ichayapinda tikwanise kusimudzira upfumi hwenyika munyaya dzekeshi ndechinhu chekutanga. Yabva nyaya dzekeshi inofanira kubudisa maindastri yese anga afa. Yabva ipapo inofanira kuti nenzira yekuti maindastri yabuka inokwanisa kuwanisa vanhu vese vasiri kuwana mabasa plus kungava kune vaya vanoita mabasa emaoko vanenge vakuwanawo mari nekuti vayala ningi wakiza mabasa yama kwanza wana mari washiti sarayani kwa mabasa yama wako mari I think this is a fantastic edition.
Ayunis Muchemwa wekumkoba kugweru vanotenderana nemaonero avaungwe vachiti nyaya mari inoda kuti igadziriswe.
Semaonero angu unongoona kuti kana vakangotisirawo mari munyika yakawanda yeduwo yatokwanisa kushandisa tisinga iti zvatiri kuita mazano zvekutenga mari nokutengese gwa mari kana uine US dollar wakunzi kana uida kuchinja kuisa kubond. Vakuti kwanzi izvo tinesa interest ye 20% even eco cash yacho neyatiri kushandisa tikuisigwa ma interest pamusoro ndozvati tichingokumbirawo.
Makare vanhu kubva kunyika dzakaita seZambia, Mozambique neBotswana vaiuya kuzotsvaga mabasa. Asi ichokwadi kuti kare haagari ari kare. Vana veZimbabwe ndivo vave kutoenda kunosunza kunyika idzi mazuva ano nenyaya yeupfumi uhwo huri mumadhaka. Mutungamiri webato ra ZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hapana kwavanoenda muchire misarudzo dziri kuitwa mwedzi uno nekuti vachakunda. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi vaMnangagwa vati bato ravo iguru zvekuti havadi kunesana nemapato madiki anoita ruzha mumapepanhau. VaMnangagwa vati zvose zviri kunetsa zvichapera musi wesarudzo sezvo vachaziva kuti nyika ino ine varidzi vayo. Panyaya yesarudzo VaMnangagwa vati sarudzo dzegore rino dziri kuitwa murunyararo uye mapato ose ari kubvumirwa kuita misangano kwavanoda pasina anovarambidza. VaMnangagwa vati vekunze vari kuongorora sarudzo ngavaende kwese kwavanoda kuongorora sezvo pasina chavanotya. Pamusangano wavaita nevarimi vechichena vasati vataura nenhengo dzavo panhandare yechikoro chikuru cheChinoi University of Technology, VaMnangagwa vaudza varimi ava kuti vachapihwa gwaro rinovabvumira kugara pamunda kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kuti vakwanise kupihwa mari kubhanga, uye vakatorerwa minda vachapihwa mimwe minda kana ongororo yekuti ndiana ane minda yakawanda yapera. Mumwe murungu wechichena vanikiswa napo vanoti vanotenda maruva vadya chakata, asi vanoti vari kufara nekupiwa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika. VaMnangagwa vaudza varimi kuti nyaya yekunetsa kwemari ichagadziriswa mushure mesarudzo. VaMnangagwa vaudzawo mhomho yevanhu vanga vachisvika zviuru makumi maviri kuti nyaya yevanhu vaibira vanhu mari vachivavimbisa pekugara yave kupera sezvo vave negwaro rine uchapupu hwezvaiitika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinotepenyura chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona.
Makatirira ku Studio 7 tikutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munau dzemitambo mashoko atambira anoti iye mutambi wetsiva angaine mukurumbira zvikuru makare Langton schoolboy Tinago ashaya mugweru nasi tichazokupai nyaya izvizere. Asi tombo tarisa nau dzemitambo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muParis kuFrance muzvari Thelma Chikwana vanoti zvihuru nezvihuru zvevanhu zvakabuda mudzimba zvichienda mudhorobha kunotambira chikwata cheFrance icho chakatora mukombe weFIFA World Cup 2018 kuRussia. Chikwata ichi chakasvika muParis nemusi wemuvhuro. France yakakunda Croatia mumutambo wekupedzisira 4-2. Katinzwe hurukuro yaitwa na Mavlas Mchanganya wewe Studio 7 na muzvare Chikwana.
Zvirikutambirwa nemufaro nezuro hakuna kana kutomborarwa ende vanhu vakafara zvekuti mumugwagwa yese iyi vanhu vanga vakangotambarara vachita pati. Makafarwa zvekufarwa zviya kana maprisa akatotadza kucontaina crowd yevanhu vaifara nezuro. Uye kana kurara chaiko vanhu havana kurara.
Chikwata cheFrance chiri kutarisirwa kusvika munyika imomo rini.
Chiri kutarisirwa kusvika munyika munomu ndofunga ma minutes 30 anotera. Vatange vachifamba famba vachiparada vari panonzi paShamsalezi.
Saka vanhu vanenge vachiita sei panguva iyoyo paShamsalezi? Pane zvataurwa here kuti pane vachange varipo here vachapa tingati maspeech kana zvine zvichiitwa sei pa?
Tungotarisira kuti ino president wedu vaMacron vachange vari ikoko uye vanhu veruzhinji vachange vachifamba vachimhoresanawo nechikwata chavo vachipembera.
Pane zvingadzidzwa here nezvikwata kana kuti nevanobata mitambo yenhabvu vari kuAfrica seZimbabwe? Nekuti takaona vatambi vakawanda vari kutamba muchikwata cheFrance vane hukama neAfrica. Chii chingadzidzwa?
Chingadzidzwe ndechekuti vanhu kana tiri kutarisa nyaya dzekutamba dzemitambo idzi ngatitarisei the best candidates. Vanenge vachigona vacho ngavava varivo vanopiwa mukana. Mukada kutarisa iyo vatambi vacho vatiri kutaura iyo vava vechitema ava ndevechitema zvavo asi vane nationality yavo muno muFrance. Izvozvo zvekuti havana kuzvarirwa muno muFrance nekuti ivo havasi maindigens eFrance hazvina kuvakanganisa kuti vange vachipinda mukati menational team. Saka ini ndofungidza kuti zvinhu zvakadaro zvikaitikawo muZimbabwe tinowanikwa mutambo wedu uchikurudziriki.
Muzvare Thelma Chikwana vachitaura vari parunare kuFrance na Mavilas Mchanganya uye weStudio 7.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Ove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki musarudzo, pamwe nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yavari kusangana nayo. Sarudzo idzi dzichange dzakamira sei? Munoona zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika zvekuti sarudzo dzichange dziri murunyararo zvichiitika here? Pindai muchirongwa mutiudze zvamunofunga imi vechidiki. Tumirai nharembozha dzenyu paWhatsApp panhamba inoti 001202465 0318 kuitira kutigokuponerai. Munogona kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weZANU-PF musarudzo vaEmerson Mnangagwa vanoti vanovimba kuti vachakunda musarudzo zvine mutsindo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vokurudzira SADC kuti ipindire zvechimbi chimbi pagakava riri muZimbabwe sarudzo dzisati dzaitwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu Dr. Amina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesipili mhla ka 17 Ntulikazi 2018 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting.
Sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi ngiwucela, kodwa nganganakwa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC.
Umkhokheli womanyano we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, ukhuthaza abesadiki ukuba babize umhlangano wesiphangiphangi lo mgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Ilunga lemthwakazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulawayo central edala lephalamende kukhetho lwalonyaka. UNkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukhomishini ebona ngamalungelo oluntu. Owayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Barack Obama namhlanje wethule isifundo ngoMandela emkhosini weNelson Mandela Annual Lecture ongenwe zinkulungwane zabantu eJohannesburg kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abomanyano abe-Southern African Development Community ukuba babize umhlangano ngesiphangiphangi lo mgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba kanye lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlaziya inkinga abakhala ngazo ngokuqhutshwa kokhetho elizweni. UMavis Kama usethulela lolu daba.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni netatheli zindaba esigodlweni sebandla lakhe ele-MDCT eHarare, lapho aphinde khona inkulumo yakhe yokuthi aluyi kuba khona ukhetho lonyaka nxa lokho abakhonona ngakho ungasalungisiswanga. UChamisa uthi usenze imizamo embalwa ukuthi abesadiki babize umhlangano ukuxazulula ukungezwani osekukhona phakathi kwabe-MDCT Alliance, iZEC lohulumende.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting.
Sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi ngiwucela, kodwa nganganakwa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC. Ngisenza lokhu njengomunye ozoncintisa kukhetho. Ngenze lokhu ngimele bonke abazoncintisa kulolu khetho ngaphansi kwe-alliance, okubalisa olokudinga abameli bezigaba kanye labomanisipali bonke engibamelayo kwezokutholiswa okufunakalayo lapho kuqhutshwa ukhetho. Nxa uJustice Chikumba engala ukungena lomhlangano, sicela ukuhlangana lawo wonke ama-commissioners akwenhlanganiso yeZEC.
Utshele intatheli zindaba ukuba abomanyano we-MDCT Alliance abasoke baliphinda iphutha abalenza kukhetho luka-2008 loluka-2013, kwasekelwa yisikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe abakhokhelwa uPresident Nelson Chamisa bathi bona hayi uPresident Chamisa ngeke bamvumele ukuthi angene kukhetho oluvele solwenziwe iZEC leZANU PF olungeke luphumise impumelelo evele ebantwini kodwa evela kuZANU PF leZEC. Ngakho uPresident uthi hayi ngalelo lami nilalela abantu abantu babazathi ukuthi kathi vele Isaac iqhatshwe ngubani yenza umsebenzi kaba bafuna Isaac elandele umthetho ikhona kwabo kushiwo ngupresident
usibandi uthi sekukuzulu weZimbabwe ukuba athathe manyathelo bani ukutshengisa ukukhonona kwakhe ngeZack
upresident uthile wathi abantu bazazibonela ngoba okuzenziwa i-MDC Alliance kuvele ebantwini kuthiwo ngabantu watsho njalo ukuthi sibhizi kunje silalela uzulu sisitsho ukuthi kathi simbuze ukuthi kathi siqhubeka siya ngakho ngibona ngani akusukuzatshwala singafundanga ukuthi ilizwe leZimbabwe elabantu lezife eZimbabwe ayisilo likaJigumba ayisilo likamnangana
abe-MDCT Alliance bathi banikeza abeZack kusiya phela liviki ukuba balungisise lokho abakhala ngakho lanxa bengasathandanga ukuveza ukuba manyathelo bani azothathwa nxa zingalalelwanga lezo zikhalazo lanxa beziyisitshiyagalombili izikhalazo abangazo kwabeZack abe-MDC Alliance bathi zimbili ezimqoka eziqondiswe kumgcinisihlalo weZack uJustice Jigumba lezi ngezithi udaba lokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lolokutholiswa ugwalo olulamagama ababhalisa ukuba lelungelo lokuvota i-voters roll. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ilunga lemthokazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulawe central edale lepalamende kukhetho lwalonyaka. Unkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukhomishin ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission mayelana lokungahlanzeki kwesitokisi senkamba yamapholisa eZRP Bulawe Central Police Station. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station koBulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba unkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kuCommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngaboshwa ngoJanuwari ngayahlala laphana insuku ezimbili kungcolile. Ema toilet i-flushing system ayisebenzi futhi lento yokuflasha yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena e-toilet asebenzise i-toilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyoflasha ngoba kuyaye kukhiwe izivalo. So into efana naleyo mina ngiyibona ngathi it's not good for a human beings.
Ndebele uthi uhulumende encedisana lamapholisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge-condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi yama-cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahlale izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngendawo yangkhona ingcolile, ingcole ukungcola, izingubo zingcolile, kuyanuka vele ukuthi asi condition engahlala umuntu ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetainwe kuma cells uyabe ungela ungakabi ungakathethi ukuthi unecala thola ukuthi kunabantu ababe be innocent kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ayi akubona isukuthi kungakhala abantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Akhi Mhlanga laye uvumelane lonkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula.
Mbona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela amaseyozi ayona ngaba kuhlala inyamazana hatha abantu. Sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo ngukhulumende lesihluku ongananzelela impila kahle zabantu ngoba nxa uyabopha umuntu umfake kuma cells ayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi. Angiboni ukuthi uyabovele ule nhliziyo labantu bakithi. Abantu bakithi baphuma sebegula sebelama TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo akuklinwa. I-flushing system iphakathi iphandle kwama cells. Ngakho uma omunye engasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezovula ngesikhathi sabo. Sibona lokhu kuluncindezelo olwenziwa nguhulumende wakithi.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mupambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapolisa ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulunyise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke
system into abangenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bakuzele ukuthi indaba leyana indawo leyana ngiyabo sibani pho ke soon and very soon izabona ukuthi as justice will begin to take its course labo bazoba ngama candidates ngikhona ngale banomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba indawo ekwanisa ukuthi umuntu aphile under ama conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally so again masses kangena indaba ye human rights commission we are having a tendency ukuba lama commissions which are toothless ama commissions lawa lapho kumele basebenze khona sibili bakhanye sibili sibili kabakhanye phela indaba le yisondawo enja the commissions have been there and across the country I can assure you this is the situation
iningi labantu bayayisola indawo egcinwa iziboshwa enkambeni yebulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga bethi amalungelo eziboshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Mina ngingu Mike Hobe umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 18 ntambama. Namhlanje siphaba sakhulayo ithuba lokukhankasela ukuthola isekelo kanye lokuqinisa inkuthazo yabo yokuthi ukhetho lwalonyaka lwenziwe kungeladlakela. Libona ngani ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula na? Ngena kuhlelo uzikhulumele imbono yakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, dumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318. Tholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebule njini kuFacebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele.
Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Barack Obama lamhla wethulwe isifundo ngoMandela emkhosini weMandela weNelson Mandela Annual Lecture ongena zinkulungwane zabantu eJohannesburg. UBenedictine Nhlapo usipha lolu daba.
Enkulumeni yakhe umnumzana Obama wethule ukukhathazeka ngalokhu athi yikubuya kabutsha kwemkhuba emidala eyayibiswa ngumuyi uMandela. Uthe kulo fakazi wokuthi luyanda ubandlululo kokuqela kwele South Africa leMelika. Obama kutaza inkokeli zamazwe ukuthi zihambe emanyathelweni kaMandela.
UMadiba wakhokhela leli lizwe ngokukhulumisana loba kwakunzima kwaxolelwana kwaba lokhetho olukhululekileyo. Sonke sabona umusa wakhe exolela izitha zakhe kanye lokuhlakanipha kwakhe echiya isikhundla sokuba ngumongameli.
UObama uthi kuyadanisa ukuthi umnotho waleminyaka uqhubeka usiba sezandleni zabalutshwana kanti labo abanothileyo abalandaba ukuthi abayanga baphila njani. Uphinde wasola ukugxamukela kweMelika eMiddle East leminye imikhuba yamazwe abalisa iRussia leChina esithi izinto kufuze ziqatshelwe. Ubuye wethule esixwayiso esithi kulusizi ukuthi sekuvuka ezombusazwe zokwethusela abantu, ukugumula abantu emsebenzini, konke kusenzeka ngendlela elesiqube esikhulu.
Ngiyakholelwa kuphupho lukaMandela. Ngiyakholelwa kunkululeko elokulingana komuntu wonke kungakhathalekile umbala loba umhlobo wakhe. Enkululekweni eyeme ekulinganeni kwabantu njengokudalwa nguNkulunkulu.
Izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo amazwi kaMnumzana Obama. Umeli weMDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kunenge okumkhuthazileyo ngamazwi kaObama.
Benginesifiso sokuthi mhlawumbe uzolekethi fahla-fahla ngeZimbabwe. Noma kungasenzakalanga lokho kodwa ke ube namagama ambalwa achaze ukuthi abantu abasha sokuyisikhathi sabo manje ukuthi mabathathe izintambo zombuso babuse. Isikhathi sikabhuti omdala siphelile.
Langamazwi agcizelelwe nguNobhala webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabutho Mabena.
Inkulumo lesisindo
ngesizathu sokuthi ukhulumile wachasisa ukuthi ohulumende abangaphikiswayo benza kube lula ukuthi kube le corruption emazweni abawabusayo, kwinto futhi eyenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Izikhulumi zonke zibonge uMnumzana Obama sithi kunenge akwenzileyo okuphe intsha e-Afrika inkuthazo enkulu ngekusasa. Belethulo 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Sokusele amaviki phose amabili ukuthi kwenziwe ukhetho kweZimbabwe. Imikhankaso isifike kuzinga eliphezulu. Umanyano we-MTC Alliance uqhubeka uloke ukonona ngendlela ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission olufuna ukuqhuba ngayo lolu khetho. Amanye amamandla awala mikhankaso ebonakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali. Intatheli indaba ye-Studio 7 uChris Gande useHarare ake sikhulume la isike sizwe ukuthi kuhamba njani kuna ngaleke eHarare. Baba Gande kunjani?
Yaphila baba Dube kunjani?
Ya, siyaphila kakhulu. Sizokuthi siyaqanda sibe kumali sayizwa.
Ah, kakhulu kakhulu lapha eHarare kuyavanda sibili. Ha, kuyagodola ukuthi kuba abanye abazi ngezomkhathi bathi bona akukhanya sokule minyaka kwagodola kwaba lama degrees angaka aphansi kakhulu.
Ye, kodwa kwezokhetho kuyachisa kakhulu, he?
Ah, kuyachisa kakhulu kodwa ke akuchisi ngendlela obungayikhangelela ikakhulu nqa ukhangela ukubana kulaba zancintisa abaningi okungaze kubonakale kumbali yelizwe, baningi kakhulu kodwa imikhankaso yabo ingani ithelwe ngamanzi kancane. Abanye bebesithi ngumqando kodwa hayi, abanye bathi kukhanya yimali. Ayikhanyi imikhankaso, ungabhodabhoda nje phakathi lapha edolobheni ubona amaphethana nje amalutshwana atshengisa ikakhulu awe-MDC akamnumzana Samisa nakamongameli Emerson Mnangagwa, abanye ungani vela bakho.
Kodwa so ukhetho lolu nxa sikhangele ulukhulu ngaqhutshwa njani nxa sikhangele khona ukuthi abantu akulabudlova obenzakalayo kumbe ubudlwangudlwangu?
Ye kakhulu lakho labo bayavuma, sike saxoxa labe abamabandla aphikisayo, hayi labo bayavuma ukubana hayi ukhetho lolu lungani lwehlukene leminye iminyaka. Lanxa nje izolo bekuthiwa emhlanganweni wokukhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga kuthiwa khona kubonakale amasotsha amaningi okungaze kubonakale endaweni enjalo ikakhulu nxa kukhankaswa edolobheni le Highfields, ukuthi babone nje akuthiwa ama-trucks kade maningi okumangalisa abathi bona hayi lokhu kubayithusile kakhulu.
Yezwa kuthiwa ke umanyano we-MTC Alliance ukhala nge-postal balloting, njalo ke uthi sokumele bayisadikhi bathini sibili nxa ungasitshaki njengamafutshane?
Ye Dube, bengikhona emhlanganweni kamongameli webandla uMnumzana Chamisa ekhala ngodaba lonalona, kodwa sithe simbuza thina ukuthi hawu manje nxa kungenziwanga lokho olifuna kwenze khona lokho kokuthi balubone i-ballot paper lokuthi lidindwe ngubani bazakwenzani, hayi kukhanya impendulo yakhona hayi ayicacwe kahle ngokuthi ngakwelinye ngapho uthi hayi sizaqhubeka ngokhetho, kodwa ungamlalelisisa ngapho ukuthi yena hayi ukhetho lungenziwa.
Ye, umuzwa wami okugcina ukuthi sizokuthola kusasa kule ngxoxo mpikiswano eyenziwa iStudio 7 nakusela ngakho.
Ye Dube, kusasa kule ngxoxo mpikiswano ezenziwa zintatheli zindaba zihlaziya udaba lonalolu lokhetho luzahlaziwa e-embassy, kodwa ke abantu bonke abayenelisa ukuthi balandele impikiswano le ekhitshwa ngaloko kuthiwa yi-live ngesikhiwa ku-YouTube da kuzo zonke inkundla ze-VOA, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, VOA Shona.
Ye, kodwa ke nxa ungavalisa abalaleli sibili ungabatshela ukuthi kungani ukhetho luhamba ngemfanelo kumbe luyaqhugezela nje?
Hayi, mina ngathi ke ukhetho luhamba ngemfanelo ngoba nxa sikhangela abezomthetho bathi konke okwenzakalayo kukhanya kwenziwa ngomthetho, lanxa ke okufana lokuthi abaphikisayo laba bathi babone iphepha ukuthi lidindwe ngaphi lokuthi linjani, konke lokho ngezomthetho sikhangela umthetho ngokwakho bathi khona hayi akukho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke eHarare, ulale kahle mfowethu.
Hayi, lathi sibonge.
Sibonga kakhulu lokho ngu Chris Gande esiqoqelaye esecinwani eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ningakutwa ingxoxo mpikiswano esilethulela yona ngezokhetho kusasa kusukela ngo past 10 ekuseni kusiya ngo 12 emini. Intatheli izindaba zizizabe zidlana ingqondo ngokhetho lweZimbabwe kunxoxo mpikiswano yethu eye Reporters Round Table series. Ngaphansi kwesihloko esithi Setting the Red Code Straight, Understanding 2018 Elections. Sizalethulela ingxoxo mpikiswano enkundleni yokukhulumisana yobulenjini eFacebook ekhasini leVOA Ndebele, VOA Shona kanye leVOA Studio
7.
Lo ngumsakazo weStudio 7 lisiza siphuma ngapha eWashington DC. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Amazwe omanyano we-European Union alobelane isivumelwano sokuthengiselana leJapan. Lesi sivumelwano silotshwe esigodlweni seJapan eTokyo yinhloko kahulumende yalelo lizwe uShinzo Abe lomkhokheli owe-European Council uDonald Tusk lokhokhela i-European Commission uJean-Claude Juncker. Amazwe akuzwekazi le-Europe asele ebambe wangaphansi ngamazwi kamongameli Donald Trump weMelika oqinisa ubudlelwano leRussia ngemva kokuhlangana lomongameli Vladimir Putin besithi kungaba ingozi enkulu kwezomvikela. Ukuthengiselana kwemali yohlobo lwama-United States dollars aweMelika emphakathini kuyaqhubeka elizweni lanxa usibalikhulu webhanga leReserve Bank uMnumzana John Manguja ebikwa esithi uhulumende usekhweze inani lemali ayitshala kumnotho welizwe yokuqeda lolu hlupho. USithandekile Mhlanga usethulela lolu daba.
UMnumzana Manguja ubikwa esithi uhulumende ufake amadola ayizigidi ezilikhulu lengxenye yalo i-$150 million kumnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bengasayithengi emkambo wensitha. Kodwa uMnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansila weTsivarasekwa eHarare engowebandla leMDCT, uthi lokhu akusoze kusebenze.
I-black market and kayisoze isuke until sebelungisise kakuhle ngoba ukufaka abakwenzayo imali leyo vele kayibonakali ebantwini bonke, ibonakala kubo bodwa. Bona abathatha izimali bezingenisa futhi ku-black market bezithengisa ngama-ecocasi lokwezinye indlela ezinjalo.
Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana David Ndlovu wakoBulawayo engowebandla leZANU-PF.
Kuya kuza kwehlula kuba umuntu engathola i-forex market uyahlaphumela engaphandle kwelizwe ayezenza imali eningi. So I should say ngaphandle kwelizwe ngoba as long as sizama ukusebenzisa i-US dollars internally ukuthi siyisebenzise locally la izakwehlula ngoba abantu bonke labangaphandle kwelizwe omunye azisukela e-South Africa sikathatha ama-US dollars ezimbabwe kumbahamba sisekhona.
Ukansela Hadebe uthi uhlupho lokuswelakala kwemali luhlupha abantu makhaza lunothise abenelisa ukufinyelela imali.
Akula ncedo abalinika kuzakhamizi ngoba imali lezo vele kazifiki kuzakhamizi zicinela kubo bona bodwa laba abazana nalaba bakuhulumende abathatha izimali besiya zithengisa u-black market ngendlela zama-ecocage. Thina manje uma sikampena vele sizakhamizi ukuthi ukulunga kwendaba yemali kuzalunga uJamisa kuphela angangena, angaba kuhulumende engu-president konke okunye abakukhangelayo abasala ngakho vele kuzalunga ngaleso sikhathi.
UMnumzana Ndlovu uthi ngabe amabhanga ayakhweza inani lemali enikwa abantu ngelanga.
Udaba lwemali lenziwa kuhle. Abantu bavukile ama-bank each and every day besiyaphiwa ama-$30 to $50. Njenge-budget lapho engiyosta i-maximum i-$50 ngeviki. Kutho ukuthi each and every week kufanele ngihambe nge-bank ngiyelayina. Kanti ngabe sithi i-maximum i-$200 ngiyahamba kanye ngisabuyela e-bank. Njalo abanye bathi bengazuza imali yaleyo bebelenhlanhla bevule ama-US
bahamba bewathengisa ku-black market, ayenathatha amabhomu. Yiyo kwenza i-rate ikhwele ngoba uma yisomalutshwane yakwazi uma kule scarcity kuyenza kuwela ama-prices akhwele. So leyosidola itholakala kuma-few individuals abale-chance kumbe abale-privilege yokuphiwa ama-US dollars ebhenki.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthi udaba lolu lungalungiswa ngokuqeda inkohlakalo kuhulumende.
Kuzabafunde corruption, kuzothatha omunye umuntu overy senior khona ngale Reserve Bank who makes imali yakhe ne-corruption vele a-influence iintokhu zinama-rate elokho ngokufake zakhe imali. So you cannot solve that problem kune-corruption elizweni. Uzakhumbula ngesikhathi kuzokuxabane ulo umnangagwa nomgaba, I think it was towards coup, umgaba wayephumele ama-price asare kukhwela and the accusation from D40 was it was being influenced by him. So there is a way abantu abakwenzayo ukuthi izinto lezi zingabind the formula for stability, and that as long as there is that thing, corruption, opposition, selfish and political problems and that absence of support from the international community and things like that, these problems will always be there. Singena mali yethu ethi thina ele value yayo with backing ye political goodwill, you cannot solve this problem.
Kodwa umnumzana Mangudi awusola amabhanga esithi yiwo agogodlela imali endaweni yokuthi ayinike umphakathi. Ngingusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Isaias Afwerki owakwele Eritrea, lo mkhokheli welizwe le-Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed, mhlaka 9 Ntulikazi balobelane isivumelwano sokukhumisana umlotha kulandela iminyaka engamajumi amabili yokulwisana kubangwa umngcelelo kunye okujiyeneyo. Amazwe la ayedlelana kahle kusukela ngomnyaka ka-1993 kulandela isikhathi ilizwe le-Eritrea lithola uzibuse. Kodwa ke lokhu kwaguquka ngomnyaka ka-1998 kulandela ukuxabana kwenkokheli yelizwe leli ngodaba lomngcele. Abantu abedlula inkulungwana ezingamajumi ayisitshiyangalombili sebafa ngenxa yokulwisana kwamazwe la. Loba nje ukulwisana lokhu kwama ngomnyaka ka-2000 amazwe la aqhubekela phambili elamabutho ayethobelene kubangwa umngcele. Ukukhulumisana umlotha kuqakathekile kakhulu phakathi kwamazwe la ngoba ele-Eritrea liyenelisa ukuthola elikufisayo elwandle lwe-Red Sea endaweni ezimbili ezibalisa i-Asabo le-Massawa. Indawo lezi zilabantu abaningi kakhulu abathenga bethengiselana impahla etshiyeneyo, njalo kulomkhandlo wamanzi we-Suez Canal wenza ukuthi kufinyelelwe umhlubulo wezwekazi le-Europe kanye lamazwe asempumalanga. Ilizwe leMelika lithi lamukela kakhulu ukulobelana isivumelwano okwenziwe lilizwe le-Ethiopia lele-Eritrea. EleMelika lithi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la athuthuke ngemfanelo. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Singabehlukani wathi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Umkhokhelo womanyano we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze abesadiki ukuba benze umhlangano wesiphangiphangi lomgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho e-ZEC. Wayengumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama namhla wethule isifundo ngoMandela emkhosini weMandela annual lecture owenzelwe kwele South Africa. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olubalisayo uNkip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.